Ma nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinozwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa.
Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reelection resource center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vatyairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kutarisana nematambudziko vari kuRwanda vamwe vari kuborder reTanzania neZambia uko vakaenda nebasa mushure mekunge vakava pabasa vasisava badhara munyaya dzemitambo chikwata cheFC Platinum chinotambidzwa mukombe wacho weCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reelection resource center. Icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota icho changa chichifanirwa kuitwa nhasi kubva masikati kusvika pakati peusiku panhandare Hatsfield Chisanyama vechidiki vanonzi vanga vachifanirwa kungopinda mumimhanzi vachingoshandisa marusiti anoratidza kuti vakanyorese kuvhota vanoriziva nezvenyaya iyi vanoti mapurisa emubulawayo eBulawayo Central District Ambenga atombopa ERC mvume yekuita konzati iyi asi zvinhu zvazongoshanduka pashure. Vaimbi vechidiki vanosanganisira Enzo Aishao, Holy Ten na Aspi ndo vanonzi vanga vachitarisirwa kutandadza vanhu. Taedza kubata vamwe vashandi veElection Resource Center kuti tinzwe zvatora nzvimbo asi vati titaure nemukuru wesangano iri amai Barbara Bebe avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mapurisa emubulawayo Central District kana womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revechidiki replatform for youth development vaClaris Madruku ava nesangano riri kukwezvawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Sangano reelection resource center muno muZimbabwe ndo rimwe remasangano ari kunyoshanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzinoshe kuita nesarudzo uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetsika nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections saka tinonzwa kurwadzikana tinosuwa kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yeZimbabwe tisununguke kunge mapurisa vanyatsa kutipa udzamu hwekuti seiko vamisa chirongwa izvi tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa mapurisa akapa permission iyoyo saka tichinzwa kuti purogiramu yazomiswa tinotarisa kunzwisisa zvinogutsa
zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota
kurambidza kwaita veERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chichange chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira pari tichange tave nemaelection muZimbabwe tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO Amendment Bill. Uyo uri kutaurwa nezvavo. Mutemo uyu unenge uchita zvakawanda wanda zvekuti masangano angari matrust oregister seguta PVO. Izvi zvinoita kuti titeka kutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwe masangano.
Iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana.
Sekuona kwangu kana tichikurudzira vechidiki, vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichika kwavari. Vanhu vanoda kufara, vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha. Saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana, inyaya yekuti vechidiki vanonyashandisa yatinoti peer pressure. Kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachifara ndopa vanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudzire kuti vanorejista kuvhota. Izvi tazviona from experience, tingati kubvira zvaita maelections. Ini panotanga kuitawo maelections ndisangana neplatform for youth and community from Gura 2008. Vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana mavatora kuti vanotamba bhora, vanotora pane makonsati, vanosanganisa tingati edutainment. Apa vari kufara, apa vari kupihwa manzwi.
Vanga vari mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mumiriri wenoto nemudare reparamende vatemba muliswa nhasi vaitawo musangano wekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yepakare paya Arts Center kwakare kuNorton uye unonzi wapindwa nevanhu vakawanda vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvari Joanna Mamombe pamwe nemutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira nevana vechikoro vabva kuzvikoro zvakasiyana-siyana. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanoti vave kutambura vari kuRwanda uye nekumugano weTanzania neZambia mushure mekunge vakavapa mabasa vasizada kuvabhadhara mari dzavo dzakasarira. Vachikairi ava vanoti vakaenda kunyika yeRwanda nemichina pamwe nezvekuvakisa vachibva nazvo kuZimbabwe zvichiendeswa mushure mekupiwa basa iri neimwe kambani yekuTanzania yeSimba Logistics ichishanda neimwe kambani yemuZimbabwe inonzi Siva Logistics. Vanoti vakawana basa iri vari makumi mana kana kuti 40 zvichisanganisira dzimwe motokari sere dzekuTanzania. Vachikaira ava vanoti pari zvino vari kunonga svosve nemuromo sezvo mari yavakapiwa yapera uye vamwe nemwedzi yakawanda vabva kumba. Vanoti vari kutakura mishina kubva kuMount Abden kwaiva kwaparamende yeZimbabwe itsva nemachina. Vachikaira ava vanoti havasi kukwanisa kushandisa mazita avo sezvo vari kutyira kuzodzingwa mabasa uye nekunyimwa mari dzavo dzasara pabasa ravakaita. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nemumwe mutyairi wemagonyeti ari kubhodha reTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda.
Vachairi pane pakavakwa new parliament yeZimbabwe yakavakwa kuMount Abden yakapera parliament yakavaita zve aona basa futi kuRwanda aona basa kuRwanda nobvati no vatransport zvichi zvinhu zvese zvakaendesa vana vakuenda kupi kuRwanda ndomaonera zvakaita basa taona mubepa izvozvo asi vanhu vamberi vaTanzania.
Kambani yacho inonzi chiisarai?
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manjeka pakati over 70% yemari yatakanga tawirirana asi takazodiscover kuti vanhu pamari yayo yakuti 70% pakanga tinyepera nokuti iwo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota ndivo vari kubhadhara 11,000 pamota asi kumachina vakati vakubhadhara 20,000 pamota saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuti vakawana ma 7,625.
Pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai?
Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvokuti iwo vari kutripiti maboda but maboda vaya ndo matakagarisa kusvika contract yedu yapera tisina kuti tichaenda contract yedu yakapera tichiri patunuma uye pai isaikakure nemafambiro atinoita isusu taikwanisa kupafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda and then mu 7 days tinenge tadzoka but takata a month tisina kuti tasvika.
Pari zvino zvizvi chaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chemo chedu chaizvo chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekuTanzania dei yawirirana nesu takwanisa kudzikisa zvinhu izvo muTanzania muCustoms tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana iwo vachida kuti tiendeze mberi kutanga kuti pabalance yedu tiri panapa and then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana kuti pamari yedu tobva takontinya tinotsika zvinhu zvavo tokati achanomira kumberi nekuti so far variko vakutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke right now vakutambudzika vakaofloda vane 3 weeks mota dzese pacontract dzanga dziri 40 asi pa40 papane mota 8 dzekutanzania saka dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kuti vakaofloda vakapuwa mari kuti vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dump truck.
Uye anga ari mutyairi wegonyeta asina kuda kudomwa nezita ari pamugano weTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda achitaura naMavelas Mutanganya weStudio 7. Mavelas abatawo zvakare umwe mutyairi wemagonyeti ari kuKigali kuRwanda uyo ataura pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Kutaura kwandiri kuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kuKigali ndakamisa mota. Load yese yaka about 2 months. Load yo takatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka tauta mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei?
Tine challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kuKigali pamasaka hospital panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms. Kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuita toilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days anga zviri nani, but main challenge yakazoitika mari payakazopera tisisina mari yekutenga mvura, yekuenda kutoilet nekugeza. Takazotopesera tanga kutogeza manheru pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise macost. Mari yechikafu chaiyo zvanga zvaakunetsa, so takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupai dzasara?
Taura kwavari kuita izvezvi vari kuti pane maodhiri atinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post tikanoona umwe wacho weSimba echinga ndobhadhara mabalances ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda is around 40 mabalances ipapo 8 mota ndozangobhadharwa mabalances azonga asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo, so takutaura navo kuti titi bhadhara ima delays mira kwatakaita, so vachiri kutsika-tsika vachingoti zvanhu zvakamira sei, but takavadzi retreduce 250 per day asi ivo harisati aziva dzavada kubhadhara here kana vasuda vavari kubhadhara.
Uyo anga ari mutyairi wemagonyeti asina zvakare kuda kudomwa nezita ari kuKigali kuRwanda achitaura naMavelas Mutanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuPhnom Penh kuCambodia mukupera kwesvondo rino kumisangano nevatungamiri vemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations apo dunhu iri rakatarisana nematambudziko anotyisa muMyanmar, kutyisidzirwa kuri kuenderera mberi kubva kuNorth Korea nekupesana kuri kuwedzera kuri pakati peBeijing neWashington. Ndege yekambani yeFrontier Airlines yakamhara zvechimbi-chimbi nezuro chishanu usiku mushure mekunge mumwe wevaive mundege iyi awanikwa aine banga. Ndege iyi iyo yaibva kuCincinnati ichienda kutamba kuFlorida muno muAmerica yakachinjiswa rwendo yakaendeswa kunhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mutanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi pari zvino ari kugara iye muSouth Africa ati iye anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Amai Pamela vanoti ivo zvina hazvina kuvamirira zvakanaka muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa uyezve vari kuedza ivo kuchengeta mhuri yavo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Pamela. Mungatiudze kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa?
Ndine nyaya yahanzi mwana asingachema anofira muberekwo, inini upenyu hwatonderemera chokwadi. Handina zvangu kumbobvira ndaitawo mwana muupenyu hwangu, asi ndine vana vanavaadhopta ndokubva ndavachengeta ndobva vakura. Vakura kudaro kubva vari vadiki kusvika vakure ndaranga ndichingosenzera ivo mari yandaikwanisa kusenza kunoku yaingozongeita ivo nekubhadhara musikana aigara nevana. Ndobvabva ndakati ai zvinezvi vava vatisasa mungei vakura, ndikai ndichitenga stendi ndobva ndatenga stendi kuti ndichiivaka. Mukuru wacho ndobva aita mwana, ndakutanga futi kuchengeta mwana weuyu. Ndobva aipa mwana uya ane 6 months, ndobva aita mumwe futi, ndobva aita furi mumwe. Zvinhu zvaii zvanga zvabva zvatondiomera wese, ndabva ndatozotadza kana kutozvichengeta inini chai chaii.
Saka pari zvino muri kurarama sei zuva nezuva, uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai akauya iye achibva muZimbabwe achienda kunoshava ari muSouth Africa?
Saka ndakangogomera ndichichengeta mudiki wacho akazoita kuti mumwe wake womwana. Saka mhuri yacho yakabva yakura yabva yandiremera apo ndiri singomadza ndakasiyiwa nemurume. Zvinhu zvezvo zvabva zvatondiomera zvisingaite basa. Ndobva ndapera futi muna Machi kubva ndanyatsogara mudhishi. Handina kana pekugara kuno kuSouth Africa kwacho, ndotogarawo nevamwe vanhu vemunomuwo nemwoyo munyoro. Asi zvinhu zvacho zvakangondiomera. Sometimes ndinogona kutorarira gwenya 1 chairo re1 rand kana kutoishaya 1 rand yekutenga gwenya iyoyo. Nguva zvangu zhinji ndirikungobatsirwawo nevari kundinzwisisawo dambudziko rangu ndovari kundibatsira. Musha stendi ndinayo asi ndatadza kuivaka tete. Ndatadza kuvaka kana imba yeraundi chaiyo yekuti ndingodzokera kumusha ndinorima. Ndepastendi pangu pane mvura zvokuti ndinogona kana kutosoita project yegardeni ndikatotanga kuitawo munhu semunhu. But kuti ndidzokere ndonogara pai ndozvanetsa. Handina kana pekunogara, ndopanetsa ipapo kuti ndonogara paiva kana vivo vana vacho vandakadhokuta kuti ndizoti vari pai, god knows. Zvatondiomera, zvatondiomera tete. Handimbozova kuti ndoita sei. I failed even my life for handisi kuziva kuti ndodii, handikuziva kuti ndoita sei.
Dai zvaibvira, shuwiro yenyu ndeyei pari zvino tichiona pamusoro pezvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai?
Kumusha kwacho kuZimbabwe hakuendekeki. Hauna kana mari yacho yekuti udzokere kumusha. Hauna basa. Handimboziva kuti ndoita sei tete. Handiziva kuti upenyu hwangu ndichararama sei. Kana ndakazvitarisa ndikuona fanenge like I'm a dead person because I'm helpless.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vanozivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Vanenge vachida kubatsira Amai Pamela vanoti ivo vari kutsvaga basa rese rese imomo muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa ravo. Vanogona kuvabata paWhatsApp namba dzavari kushandisa nekuvatumira mameseji ipapo panamba dzinoti +27 84 63 2 71 70. Namba dzavo zvakare +27 84 63 2 71 70. Vanoti ivo pari zvino vari kutoshandisa nare mbozha yemuno munhu saka vanoda kuvabatsira gavawane vachivatumira mameseji ipapo aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Pamela chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa kunge manga muimesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavhunet Mhlanganya uye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tine hurukuro nasachigaro vesangano repadare vaJona Gokova nhasi tiri kutaura nezvekuwanda kwenyaya dzekupondana kwevanhu zvichikonzerwa nenyaya dzekusavimbika pamwe nekukwira kwezviitiko zvekubatwa chibharo kwevana vadiki tatanga nekubvunza vaGokova kuti chii chave kuita kuti zviitiko izvi zviwande
Dambudziko ratinaro nderehutongi hwatinawo. Hutongi hwatinawo haupe vanhu confidence yekuti tiri maZimbabwe ndipivanhu. Concept iyayo inonzi ubuntu hatisisina. Saka kana chero nyaya yecorruption haisingori corruption yezvemari chete but yakusanganisawo nemagariro edu zvese zvese zvese. Vanhu havachakoshesa ukama vakungoti kana vakaroorana nhasi mangwana vakurambana. Kudhara zvasingaitike. Yo dambudziko ratinaro iroro ngatidzokerei pachivanhu chisina politics mukati also I think tichatanganiswa nenyaya yepolitics
hakusi kuti here nguva yatave inguva yashanduka dzasiyana nenguva yakare yatiri kutarisa iyoyo muchienzanisa nokuti iye zvino izvi kwaane zvivhitivhiti kwaane mafoni anotora zviri kuitika kwaane chi dzimwe nguva zvinhu izvi zvaitongoitikawo munguva yakare yamuri kutaura kuti zvaa zvakanaka
kumbotiwo ndo advantage nedisadvantage social media yekuti social media yakuabhuzirawo zvakawanda but also ine maadvantages ayo yekuti kana pakaita rufu muna hafana accident pane anongoisa message pa phone kuti tumira mugrupu rakati muti nyingirikiri 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 apa zvotibatsira izvozvo but also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana unongoisawo pamedia wotaurawo kuti ninginaninginaningi vari kudanana saka it's a situation inoda kumanejewa inoda kukontrolewa but achibe nyaya yekuti leadership at national level inofanira kuseta pace at national level leadership haisi kuseta pace vachimamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pace changuva nyika yemadhealers munhu anongoita zvaanoda zvinomuitisa mari ndo zvokosha izvozvo toda vanhu vanopromota hunhu ubuntu tovawana kupi hatisita vanhu vacho bekause vanhu vese vari busy kusvaga mari
asi vaGokova hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata munhu aita chipfambi zvese tozvipomera kuutongo hwenyika
ndorama tichisimbisisa nyaya yehunhu kana tikapromota hunhu even uine nhamo yakaita sei uchiziva kuti uri munhu une ukama hwuinawo matambudziko acho anoita mashoma vadiko zvee zvatisina izvozvo saka ndorama ndichisimbisisa inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira pautongi huripo vatungamiri varipo kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo vanhu vasingabirane vanhu vasingarovane munharaunda dzedu hatidunirwa murumare pamukadzi murume abata mwana mudiki chibharo hazvitangire pasi zvotangira pamusoro
tiri kuona dzimwe nyaya vaGokova pane mwana ane makore 8 makore masere kumatevelele nduku ari kunzi akaitwa pamuviri zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa vake nedzimwe hama zvese izvozvo vaGokova zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika
yes utongo hwenyika ndo uri kucreata this environment kana uchida kuva mutongi wenyika hazvigone kuti kuti iwewe uri mutongi but nyika iri kuenda kwayo iwe uri kuenda kwayo hapana direction kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvi izvi hapana nyaya yekuti yoti murume arepa mwana mudiki anoitisa nhumu toti hazvinei neutongi hwenyika ngatizviendesei pautongi hwenyika tigadzirise zvinhu tive vanhu kwavo because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete togona kupesana mupolitics but iripo chani kuti kana mwana arepwa haasi MDC haasi CC haasi Zambia mwana wenyika arepwa toita sei pamusoro pazvo
saka imhinduro ipi yamungatipa poitwa sei kuti dambudziko iri rigadzirisike vagoko
dai zvaigona dai paine commitment inyaya dziri kubuda inyaya dzitsva munyika medu dzadzichitoda kuti tiite kana national conference kusangana kwevanhu vanobva mumapato akasiyana-siyana vanobva kumachurch machief madzimai kwakasiyana-siyana kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratinaro tova nestrategy ikozvo izvi hatina that strategy inogona kutibatsira kuti tivake nyika
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatambidzwa mukombe wacho weCastellaga Premier Soccer League nhasi zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chapedza mwaka uno zviri mutsindo mushure mekurova Cranbourne Bullets 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoints makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoints mapfumbamwe. Pamusoro peChicken Inn iyo yarovawo Triangle 1-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapedza ari kufara nekutora kwavaita mukombe wePremier Soccer League kweyakateverana kechina.
Ya zvinofadza takashanda zvakanaka gore rino iri kubva kune vakuru vedu vetimu isusu makochi nema players nema supporters edu I think takanga takabatana tine chinangwa chekuti tikashanda zvakanaka tinokwanisa kuti tinge chiwina mukombe wePSO league title.
Asi Mapedza aramba kutaura nezvekutamba kwavo mucup champions league zvichitevera kudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Ndozvirikutaura kanyika yese ka saka kuti inini ndizonzi ndapane zvandazotaura kuti zvazvazoitikirei handifungi kuti ndino pandakamira pari zvino handikwanisi kupindura mubvunzo wakadaro.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA zvichitevera kupindira mutungamiri wenhabvu kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Maneja wevatambi venhabvu George Deda ari kurwadzikana nekudzingwa kweZimbabwe uku.
Chinhu chadzosera bhora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemawarriors kubva kuadiki kumaunder 20, under 23 ende kumasenior national teams kuti hatisokwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza.
Zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peDynamos neCapes United muNational Sports Stadium. Makore akare mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Jimisani Mpofu uyo aimbotambira CapeS United anoti kukundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo yanhasi yapera seizvi. ZPC Kariba 3 Rentals 1 Harare City 3 Highlanders 1 Ngezi Platinum Stars 5 Wawa 0 Black Rhinos 0 Blower City 0 Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Micro Kariati.
Tinotenda Kariati tichiti makorokoto ku FC Platinum. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So we see